Highlanders iyo yanga chirova zvimwe zvikwata seri neseri kubva makundano ekaso laga Premier Soccer League atanga nasi yazorotswa apo yarowa 2-0 ne FC Platinum Mandava Stadium. FC Platinum yanga chiri kutamba zvakanaka mumitambo yayo yadarika zvekuti vemakuwa vanga vave kuti murairidzi wechikwata ichi Norman Mapesa arudzungwa basa. FC Platinum inove ndiyo ine mukombe uyu yave pachinhano chechishanu nemapoints makumi matatu mapoints gumi nerimwe chete pasi peHighlanders. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechipiri yatsuwa nemapoints maviri chete nebhoso mushure mekurova triangle nezvibudzwa zvitatu iyo isina kudzora kana chimwe chete nhasi masikati zvekare. Murairidzi wavo Tetsuwa Chiragwe anoti havasi kumhanya asi vari kufamba zvishoma nezvishoma. Kunyange hazvo yakundwa Highlanders yaramba iri pamusoro nemapoints makumi mana nerimwe chete. Mutsigiri weHighlanders vasimba imhachi vanoti kunyange hazvo varohwa nhatu mukombe watove maoko avo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti pane zvakawanda zvinoda kuti Highlanders itore mukombe uyu. Mitambo yekasolaga imwe yatambwa nhasi yapera seizvi. Grimshaw 1-0. Chicken Inn 0. Cranbourne Bullets 0. GTC Kariba 0. Cape United 0. Blake Rhinos 2. Glory Chiefs 0. Mimwe mitambo iriko mangwana uyezve yakamira seizvi. Dynamos vs Simba Bora. Manika Diamonds vs Herentals. Yaja vs Chesham. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.